Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikumi 3/2017 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikuona kuti kunyika yeKenya wana Raila Odinga nemamwe masangano wakabatira nawo wakaita model yakatinakei. Saka isuti tichaenda kuKenya ikoko, tichaenda zvakare kunana Gambia.
Vanopikisa voenda kuKenya nekuGambia kuti vatsvage mazano ekumba mubatanidzwa.
Hai wangu, parliament is toothless. Parliament is an extension of the executive. Ndopaita dambudziko. Ndozvakakosha kuti next year tirwise opposition yakawanda ipinde.
Vatenda ibiti vanoti nyaya yehuori ndiyo yauraya nyika.
Kubisa tiorarama nokubata matemba. Saka matemba acho zvimwe nguva haisikubatika ari kunetsa.
Vanorarama nekubata matemba kubhinga vanoti zvino hasi kufamba zvakanaka sezvo matemba acho ave mashoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Ngonzora vanoti vari kutumira nhumwa kuKenya nekuGambia kunonzvera mazano ekuti vangaombe sei mubatanidzwa wemapato anopikisa kuti vakunde bato reZANU-PF musarudzo dza2018. Mapato anopikisa munyika idzi akakwanisa kukunda musarudzo mushure mekumba mubatanidzwa. Bato reMDCT riri kuita nhaurirano nemapato akaita sere National People's Party, MDC nemamwe. Mukuzeya nyaya yenhaurirano idzi, tabata vamonzora.
Hongu, tinopedza sarudzo sekuziva kwamunoita dziriko pakati pa 12 August na 12 September gore rinouya. Ndopane ndomwedzi wesarudzo iyoyo. Nekuti constitution yedu inoti 5 years dzinorana kubva musi unoitwa sworn in president. VaMugabe wakaitwa sworn in musi wa 12 September 2013. Saka pachine nguva zvapo asi zvinhu zvaata kuda kukurumidza kuita vatsvangira vanga vachitaura nhasi vachitoti ivo tinofanira kuti mumasvondo maviri ari kupfuura ari kuuya tinge tapeta chirongwa chekubatana nemamwe mapato asi tiri kubatana chete pakuti tiite presidential candidate imwe chete.
Ko kuti tichitarisa kune vanenge vachikwikwidza musarudzo dzedare reparamende zvinenge zvichifamba sei?
Asasa uwirirana kuti tinge tichiita sei ipapo. Zvinhu zvatinofanira kugara nazvo zvatinofanira kugarira pasi nokuti tinogona kuti hatikwanisi kuti toti toshare maseats. Nokuti pane mamwe mapati okuti nyangwe vakakwikwidza havahwine, koita mamwe mapati okuti vakakwikwidza vanohwina. Saka tichida kutaurira kuti vanokwikwidza vachihwina waya ndo vanofanira kufilda.
Pane zvimwe zvipangamazano here zvekunze zvamuri kushanda nazvo mukuita nhaurirano idzi?
Hongu, tiri kushanda nevanhu mapolitical parties dzimwe nyika. Tiri kushandawo zvakare nevamwewo vane experience yakafanana neyatiri kuda kuita iyi yekuvaka mibatanidzwa yemapolitical parties. Tiri kuona kuti kunyika yeKenya wana Raila Odinga nemamwe masangano wakabatira nawo wakaita model yakatinakei. Saka isuti tichaenda kuKenya ikoko, tichaenda zvakare kunana Gambia tichinostudia kuti vakazviita sei. Saka inini ndinenge ndichienda ku Gambia muzuwa 19 June kunoita kunotarisa nekuongororawo kuti vakazvifambisa sei uye pada president uya akaramba kukundwa uya vakazvifambisa sei kuitira kuti president iye azobva nokuti tiri kuzviona kuti vamwe vachada kurambira pachigaro vajiwa election muna 2018 saka tikutogara tazvigadzirira izvozvo.
Munyori mukuru mubato remDCT vaDouglas Monzura vari parunare muHarare. Vamwe vasungwa vatatu vanova nhengo dzebato reMDCT nePeople's Democratic Party avakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri vakwira kudare repamusoro reHigh Court vachida kuti vapiwe mukana wekuvhota. Vatatu ava vanoti muzvare Yvonne Musarurwa, vatungamirai Madzokere uye vaLast Mainge Hama avo vakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza. Vatatu ava vari kujeri rechikurubhi uye vakaendesa uye vari kukwidza nyaya yavo kudare repamusoro vachikwidza gurukota rinoona nezvemitemo vaEmerson Mnangagwa nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau kuti vapiwe mukana wekuvhota uyu. Vaviri ava havasati vapindura dare vachipa pfungwa dzavo dzekuti vanavo vhota here kana kuti kwete. Mukuzeya nyaya iyi Tabata Gweta revatatu ava vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu tikavabvunza nezvekuenda kwavo kudare repamusoro.
Vatatu ava vari kuenda kudare reHigh Court nekuti ndiro remamwe matare anokwanisa kutonga nyaya yekodzero dzevanhu vari muutapwa, kunyanya nekodzero yekuti vane here kodzero yekuti vange vachirejistwa sevanhu vanovhota, uye kana zuva rokuvhota rasvika vanokwanisa here kupiwa mukana wekuti vavhote sezvinongoita chero mumwe muhoro zvake anenge ari kunze kwerusungwa. Pari zvino muZimbabwe panga pasina nzira yekuti vari muusungwa vawanikwe vachirejista kuti vavhote kana kuti vavhote nayo. Saka ndo nzira dzavanoda kuti dziwanikwe dzitsanangurwe kuti pamasarudzo achatevera osava vose vari muusungwa vacharejistwa nenzira ipi zvakare vachavhota nenzira ipi. Iri rinova basa rezeki kuti itsanangure zvizere veruzhinji vazive tisati tasvika pasarudzo.
Ko bumbiro remutemo rinoti kudii?
Bumbiro remutemo rinongotaura kuti chizvarwa chese chemuZimbabwe chine kodzero yekuti chirejistwe kuti chivhote, zvakare chine kodzero yekuvhota. Pane zvimwe zvikamu zvevanhu zvinonzi avakwanise kuvhota semuenzaniso vaya vanenge vanzi vakarasa njere havakwanisi kushandisa pfungwa dzavo vega, saka nokudaro havatenderwi kuti vavhote. Topa zvemumwe muenzaniso wevanhu vanenge vakapara mhosva dzine chekuita nezvesarudzo vakabatwa nemhosva iyoyo mudare, dare rikapa chirango chekuti sezvo vabatwa nemhosva yesarudzo hauchakwanisi kuvhota kwemakore mashanu kana akawanda zvakadai anotevera. Ivavo ndoo mhando dzevanhu dzinorambirwa kuvhota, asi vangoriwo mujeri vakasungirwawo dzimwe mhosva hwadzo. Hapana chinovatadzisa kuvhota takatarisa bumbiro redu ratinaro. Naizvozvo vanototenderwawo kuti varejistwe kuti vavhote, zvakare vachipiwawo mukana wekuvhota wacho.
Nyaya iyi ichanzwikwa rini nedare?
Pari zvino hatisati taziva kuti ichanzwikwa rini nokuda kwekuti Minister of Justice nevanomirira sarudzo dzacho vezeki havasati vawana mukana wakakwana wekuti vaverenge chikumbiro.
Gweta vaJeremiah Bhamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tiri kutarisa nyaya yekusashandiswa zvakanaka kunonzi kuri kuitwa mari yehurumende nemamwe mapazi ehurumende. Vanongorora mashandisirwo emari yehurumende kana kuti Auditor General amai Mildred Chiri vave nemakore vachitaura kuti mari dzehurumende hadzisi kushandiswa zvakanaka, asi hapana chiri kuitwa kumisa uori uhu. Mukuzeya nyaya iyi Tabata mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vari Gweta vatendai biti.
kozvino mukoma blessing kwane efficiency inotyisa. You can get a passport within a day. You can get chitupa kana une charasika kana une mari yako $10 because of this commodification of services, because my departments are akwana mari ende muchikuye kuti gore riya rene kufu nikuva inobhadhara ne hurumende, Ministry of Finance inopei nikuvu vatobaya mudedi aibhadhara nikuvu ma 10 million aibva muakaunt yake zvichiri kuitika. So in other words, ZANUPF iri kutendera kutyorwa kwebumburi remutemo redu, nekuti zvimari izvizvi ndo zvimari zvavari kushandisa kudzvinyirira. So the commodification of public services in government is now being weaponized against the people of Zimbabwe by a criminal rogue state. Ndo zviri kuitika izvozvo.
Asi idzo mari idzi pana anozoona here kuti dziri kufamba sei?
Hapana anozoona. And this matter is a special forensic audit. Mugore ra-2012 takaita a special forensic audit kuGMB. Because GMB ndo imwe futi inotambira mazimari muhurumende. Yotambira mazimari muhurumende, yotambira chibage chatengwa nehurumende pati account. When we did that audit, yakaitwa through Maichiri, the auditor general, we find out kuti wage bill ye GMB per year was $10 million. We found out kuti GMB had three different sets of management accounts. They couldn't even keep mabhuku. So mune humori muma organizations aya ari kutenderwa nekuti the center is not holding. Vamugabe yango a figurehead president haana grip munyika, because mukweguru wakwegura, and that's the problem in our country.
Asi dare reparamende harikwanisi here kuti nyaya dzidzizeiwe kana pachiitwa hore?
Haiwavo, parliament is toothless. Parliament is an extension of the executive, and ndopaita dambudziko. Ndo zvakakosha kuti next year tirwise opposition yakawanda ipinde, so that the country can be changed.
Ko izvovo zvinenge zvichiburitswa naMaichiri izvi sei pasina anozoona kuti zvazadzikiswa, nekuti vane makore akawandaka vachiti mune uoro huri kuitika mumapazi ehurumende?
Maichiri basa ravo nderongoburitsa zvinhu. She is an auditor. So auditor anongotaura kuti anongopa opinion yekuti pana apa panhuhwa apa. It's now up to the people of Zimbabwe to say, tovaita sei. Regrettably, parliament is not playing its role. Regrettably, civic society is not playing its role. And one of the things, you know, in some Zimbabwe, I'm not reading culture. So, vashoma nene, vanoverenga, zvima report zvinobuda naMaichiri. But if you were to take time, which is verenga, mune humori unotyisa, humori wema degree.
Mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai Biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro navaMoses Nyanisi vekuBinga, avo vari mumushandira pamwe wekubata hove dzematemba unonzi Twiite Carpenter Cooperative. VaNyanisi vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo matemba ave mashoma muna Zambezi. Mukuzeya mamiriro akaita zvinhu, tabata vaNyanisi.
Kubika tiorarama nokubata matemba, saka matemba acho zvimwe nguva aisi kubatika ari kunetsa.
Chii chiri kupa kuti anetse pari zvino?
Mumvura minoti matemba ati kubatika sezvaanga achiita mazuva akape magore akapera aya.
Inyaya iyi kuti vanhu vari kutaura vawandisa here kana kuti?
Mabhota awandisa.
Ko hapana here zvekuti muderedze uwandu hwevanhu vanenge vachiraura matemba aya, sei vanhu vakawanda vari kupiwa maresinesi?
Right, good. Ipapo, saka na National Park vanga vachizvifambisa vachibvunza vachitarisa mabhoti okuona kuti matemba angaderedza sei, nekubvunza kuti mabhoti akawandisa toderedza mabhoti here kana kuti toderedza madays okupinda mvura. Saka iye zvino takupinda 22 days, vakaona kuti pamwe matemba angaite nani.
Zviri kubatsira here zvekuti mupinde mazuva mashoma?
Ya, iye zvino zvakubatsira nokuti anenge akubatika zviri nani kudarika payapaya vataipinda mwedzi. Vamwe vanga vasingavhari, vanga vachipinda mwedzi wese. Saka iye zvino vamwe vakuvhara wese, munhu wese wakuvhara.
Asi hakuna here vamwe vanopinda vachiita zvekubirira zviyazvi?
Havangashaiki varipo, vane mabhodhi asina kurejestwa, vanongopinda chete mukati umu vangoredza. Saka izvo zvakuda kuti government ipinde mukati ichitarisa nemabhoti acho kuti iwe unoshandisa ke ibhoti rine permission here yekupinda mvura saka mabhoti aripo.
Saka imimi munoita zvemushandira pamwe munenge muri vangani?
Tanga 3-6-16 asi vamwe vakashaika.
Saka masara muri vangani?
Takasara 3-11.
Vamwe vakashaikira mvura here kana kuti nezvimwe wazvo zvirwere?
Vakashaika nokurwara havo.
Munoita mari yakawanda zvakadii kana zvinhu zvinyatsofamba zvakanaka kana makutengesa hove dzacho?
Mari yakawanda haizvina hapana taati. Mukawana kuti wabata unokwanisa kubata 1 ton. Saka 1 ton 11 bags dzematemba kana kuti 10 bags dzematemba wogona kuita 1500 mwedzi wese. Saka chinhu chiri kunoitwa manje madiesel choita zvokukweredza then market yokutengesa matemba hatina. Saka vanhu vari kutenga matemba ndivo vari kukwidza mutengo kana kuti kuderedza. Saka manje ndipo patiri kunetseka napo ipapo handimaona vanhu. Saka ndizvo zviri kutinetsa. So takuda kuti tiswage tione kuti tingawanawo maketi yokutengesa matemba here. Saka matemba anotenga $3, vamwe vanotenga $4. Saka isu tanga tichida kuti titenge tine $6 ndokuti tiwane kurarama kuri nani.
$3 yamuri kutaura here rinenge riri sagi here kana kuti?
Aiwa $3 per kg saka ravita $90. Saka unenge usina profit ipapo nokuti diesel iri kudhura. Saka iwo manje vanhu vari kutenga matemba ndivo vari kuisa mutengo kana kubereza nokuti vari kuona kuti hapana kwatinokwanisa kutengesa chi matemba.
Ko hakunawo here vamwe vezvitoro zvihombe izvo vari kuuya kwamuri kuzotsvaga matemba acho?
Iye zvino hakuna. Vamwe ivo vamwe varipo but havasi kuuya kuno kubhinga kuzotenga matemba. Saka vanhu vari kutenga ndivo vamwe vane malaisensi okutengeswa kumashopu mavo.
Matemba aya munotengesa ari manyoro here kana kuti ndimunoomesa zvakare?
Aiwa handisi tinoomesa. Saka tikaisa soti then to makuseni toenda toya then tomananika pamareks anooma ipapo pamareks tonanika nezuva kuvira kwezuva anenge atoita right.
VaMoses Nyanisi mugari wekubhinga vange vari parunhare kuchilila kubhinga kwakare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochienda kuna Mavilas Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemudzimai anoita zvemitambo anozikanwa iye nezita rekuti Amai Titi. Regai timboenda kuna Amai Titi tinzwe kuti sei vachishandisa zita iri uyezve vatipewo nhoroondo yeupenyu hwavo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Tinotenda.
Zita iri rekunzi Amai Titi rakabva kupi? Munonzani zita rekuberekwa?
Zvitare kunzi Maititiri, ndinotonzi Maititi, ndine mwana anonzi Tanatswa, asi rekuberekwa rinonzi Felista Murata.
Makatanga riini kuita izvozvi zvemitambo?
Zvemitambo izvi, ndakangotangawo musi wa22 December gore rakapera. Ndakangofunga kuti rega ndimboita chiskiti, ndimboona kuti vanhu vanoresponda sei semunhu akangokura achingoita zvemajokes. Saka nekufamba kwenguva, vanhu vakatanga kuti majokes ako aunoita how about ukambotraya kumboita kana zvemajokes timboona kuti zvinofamba sei. Saka tongoti 22 December, that was my first skit yandakaita. Ndobva ndaona kuti response yacho yanga iri very overwhelming. Ndopandakabva ndangozvitanga.
Pari zvino zvakamira sei panyaya idzodzi dzemutambo munyika munhu angarara Mary?
Inini ndingati ini ndakazvimirira saMai Titi ndiri kurarama chaizvo. Ndakatoona kuti zvayakatoita breakthrough but pandakatanga ndaisambofunga kuti zvichandibhadhara. Ndaida kungosekesa nekudzidzisa vanhu asi ndakatozongoona kuti zvazvinenge zvinhu zvotoita kuti utowana chokubata cheuviri nekuti iko zvinezvi I am just traveling all over. Ndichori netrip izvozvi I'll going to Germany next week. Saka ndaona kuti kwandiri hangu zvandiitisa breakthrough yezvi ndangoti ngamwari akanaka.
Mukuti imi muri kuenda paGermany apa mune muri kufambirei Amai Titi?
Okay, ndaka invite kwao kuti ndiuye ndite iyo stand up comedy kusekesa vanhu vanenge vari panzvimbo. Ini ndakamira mberi kwavo ndichitaura zvangu majokes angu vachiseka. Ndo zvandaka kukokerwa anzi stand up comedian.
Pane zvimwe here zvamunobata semudzimai?
Besides mutambo, profession yangu chaiyo, I am a designer. Ndinosona, ndirimai vanosona. Ndinosona matisheti, hembe, ndofunga pa Facebook page pangu, ndinotoisa madesigns angu. Ndobasa rangu chairo chairo iroro. Ndikati sekei sekei, ndodzokera zvangu pamushini. Ndinosona, ndinotengesa zvinhu zvakawanda, hembe, mabags, ndinogadzira, ndinogadzira butsu chaidzo. And besides being an actress as well, ndiri muimbi, ndinoimba zvakare. Uye ndiri mudzidzisi, I'm a counselor for women, ndinokansela madzimai kunyanya. I'm an activist for women as well. Saka, ndinoita zvakati wandei.
Pane maskita amakatarisira here angatarisirwe nevamwe?
Hongu mazuva ano ndanga ndichisiri mbonya noita maskits ekusekesa. Ndanga ndichiita touch more on the real reality. Though maskits angu ireality but ndinongoiisa mukuseka kuti vanhu vasanyanya kukwira mabp vachitodzidza vachiseka. Asi mazuva ano I'm now concentrating more on reality, the real truth, because I'm having a reality show soon. Yandeitaura zveupenyu zviri kuitika zvakaita kunge yandakapedzisira kuita yekuti batai vasikana vemabasa zvakanaka. Saka mazuva ano ndiri kubata kunyanyanyanya zvemudzimba. I'm really concerned about mudzimba, mamarriage zai nezvinoitika masurroundings edu.
Chii chiri kunyanya kukubatai panyaya yemudzimba iyi?
Inini ndiri kuona kuti divorce rate zvongoti munyika yedu iyi ari kukwira, zvokuti ndinoshaya kuti chiko chiri kumboitika. Vanhu vari kutorerana varume, vanhu they are always fighting. I had a case recently yemunhu akapiswa, nekuti as a counselor a lot of people come to me to my inbox the year down. Akapisa munina wake awana ari pasina kunaka nemurume wake nabamukuru. Saka you find kuti zvinhu zvakadaro zvisanike ndinobatikana zvikuru, nekuti I've been married for quite a long time. Zvokuti mamwe masikita ndotoita it's part of my life, but I've learned to be strong. Noti kuti munhukadzi ukada kubva wati gojodo nekuti you are having problems, zvese zvinobva zvaneta.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai maititi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemhirizhonga inonzi yakaitika pamugodhi weTechmine uri kuBulawayo, apo mapurisa anonzi akarova zvakaipisisa vashandi pamwe nemhuri dzavo mushure mekunge madzimai evashandi aratidzira achivharisa mugodhi kusvika vaudzwa kuti varume vavo vaizopiwa riini mihoro yavo yemwedzi mitatu yavanga vasina kupiwa. Muhurukuro yedu tabata mumwe wevashandi vepamugodhi uyu, vaBlessing Moyo. VaMoyo, mungatiudza kuti zvinhu zvamira sei zvichitevera mhirizhonga yatinonzwa kuti yakaitika pamugodhi?
Kune vamwe vana vakatoafrica kana tigasiwawo, vamwe vakatenda chipatara. Nemamwe madzimaiwo, pane mamwe madzimai anga ane nhumbu havana kukwanisa kutiza, saka vaingokanda nematigas vangosvika pamba pako vakaona dhoo rakavhurika kunangokanda ipo pamukuva iyi. Ura, apa mamu ni vana, saka vazhinji vakafika nematigas. Vazhinji vakatorohwa, vakatokuvara chaiko-chaiko nemapurisa zvisingaiti. Nechokwenesi, vakauya vesapoti yuniti yakazara rori chaizvo. Dzauya fukita, maisa vanhu fuki mukomboni imomo, vanhu vakamhanya, vamwe vakarohwa futi. Zvakadaro tese tikarara musango nevana, hapana kana akatombogara mudzimba musiwe. Tavata musango tese, nekuti mukomboni mamusingachagari. China ndopa zvakazofuma zvichinzi aiwa. Vese macontractors ose muye musarindi zvinhu zvenyu, mahadhi yedu, maovros, magambutsu, zvese zvavanga vakapiwa nemaindi. Iye usarindi kunzi basa rapera. Vanhu vanambopikisa vakati kana vachidawo kuti sarindi nebva vafunyatipa mari dzedu, arigai tisarindi nekuti tikapikisa futi takusvika kurohwa. vanotikanwa kusarenda nezuro nhasi futi takunzwa zvinhu mira yekusarenda tozoona nemandi saka tisatoziva kuti information yakamira sei but so far vari kushanda kwezvino mapermanent inini zvangu handachigaro kwamai nhasi kuti ndiri mushandi tisinoshandira underground yacho
pane vakasungwa here pamhirizhonga iyoyi
ndatonzwawo information imwe nhasi itonzi pane vamwe vakasungwa so far vatoriko zvekuchitongisa vakatosungwa kubva musechip vamwe variko nhakaniso zvati vachabudisa usii tasingazivi kuti kubvunza mari yako ende imhosva ende zvinorovesa takungatombozvizivi nekuti pastage pavakatisiisa tasingatarisiri ipapo kuti vangazosvika pakuzorova nemadzimai edu vangazosvika pakutidzingirira nematinogara mukomboni vachingatanyengereri chero nechemberi dzangadzingwa mukwangwa nekwavangogara vangorohwa
mungaisa huwandu hwemapurisa akauya mukomboni kunhamba yakakura sei
tiri paivastage vakatanga vari ainyavasvika kana 12-13 but pakazotanga mhirizhonga yakuzomanyiswa nokuzodini takazoona pauya ine mota yekutanga yakaa nemasupport unit vanhu akawedzera kumanya vakati nyaya iyi yatokwira makati obviously zvarovira tikanzwa tira tozouya futi zvimota zvihombechero zvidi zvirori isusu taratonzwa kudhara zvinhu pane masupport unit anzi ari kuuya afana sika 100 then nemasoja ari kunzi 30 ari kunzi resa vangachiuya so far resa vangachinzi ari 130 parori payakasvika mukomboni for sure yakasvika yakazara ende chitazvikurembera vakazara hapana kana munhu akasaramo musi iyoyo vakaita munyama ndo vakabatwawo vakadzingirirwa vakamborohwa vakanzi
chii chikonzero chakanyanya kusvitsa kuti madzimai enyu varatidzire
chakaitika inyaya yenzara baba nokuti 3 months hazvingaitazvo kuti ndikudzei pei yatinohora but bei yacho yatinohora haisi yekuti ungambodarikirwa 3 months usina kuhora mari yacho ishoma saka zvazva kunetsa kuti vazhinji tine vanoenda kuzvikoro vazhinji futi dzimba dzacho dzekambani ishoma vazhinji tinetoloja landlord kwanenge achida mari yake vabereko kumusha vakatarisira kwandiri vana vandinavo vakatarisira kwandiri ini wacho nenei ndakatarisira mari iyeyo apa makunzi 3 months ndisina kana kuora havana kana zvimwe zvavari kutaura kana kumbotitsva kwairini vakangonyarara saka zvakasvika pakuzorwadza mamai kuti kusvika rini chigara takadai apa vari kutimanikidza kuti endai kushopu musinokwereta zvinhu kushopu shopu yacho ende fo wacho ine madhorera hunoita zvakaoma zvakazoita kuti madzimai arwadzii akati no varobedu vari kufira mahara
saka makanzi mumiswe basa sezvamataura kuti muchamirira musi wemuvhuro makazvipira here kuenda muchisiya mari yenyu
kana vo vakati timirire tinemirira pasi napo zvepolisi mukati nokuti ivo tasona sekuti vakutobhesa nepolisi vanongoziva tikanetsa vakuza kudamiraki polisi saka isi tichangonzwa timandi yacho kana vakati mirai tikupei inopinda riri tichangonzwa naivo nechatinotomboziva
manga makateerera kuna vablessing moyo mushandi wepamugodhi wetech mine uri kubulawayo muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndokusiyai maoko ablessing zulu
tinotenda Jonga regai timbokuridzirei kambo chidhafudhunda kubva kuna ende muridzo
chinondenderedza nyika pachindofamba maingoendoenda inogona kutamba zvine simba china marunda ndatofunga kutitengera zimbambamba rejira reganda ndichachiti chibhau kana chendiva makumbo kunge danda ndichamuendesa kunyika kure kure kwatinofara ndichitamba rurerure ndamuzuva ndichamushaira runare ndekuti ndinoda nguva dzose afare
nako kambo nzwisa chete chidhafudhunda kubva kuna ende muridzo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare vanopikisa voenda kukenya nekugambia kuti vatsvage mazano ekuumba mubatanidzwa wekuti vakunde zanupf musarudzo vanorarama nekubata matemba kubhinga vanoti zvinhu hazvisi kuvafambira zvakanaka nekuti matemba ave mashoma Tabva, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndichiti, murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 3 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ukudonselana amandla kubandla le National People's Party elikhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo kuthiya leli bandla liqega.
But okuliqiniso yikuthi sahlala nawo ama groups omabili sakhuluma nawo for 14 hours and kwavunyelwana ukuthi hayi akulungiswe abantu abangu 6 abazalungisa into yabo kulawayo.
Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa ngomkhosi wokubukisa izamasiko ozenzelwa eLower Gweru ngeziviki ezayo.
Siyasisebenza iLower Gweru Heritage and Development Association sibambane namanye ama-associations kodwa kuyinto esithungamela kakhulu ngoba inhlelo zethu zikhangelele ukuthuthukisa uzulu wonke weLower Gweru.
Okuhlelo lwethu lwabesifazane lamhlanje sixoxa lomnumzana Zipho Ndebele wenhlanganiso ye enkundleni Padare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukudonselana amandla kubandla le National People's Party elikhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo sekuchiyele libandla lixega esigabeni lesi. Kubikwa kulamaxuku amabili, elinye lisekela owancintisa ukuba ngumsekeli kamongameli umnumzana Cuthbert Ncube wanqotshwa lelikalo owanqobayo umnumzana Sam Siphepha Nkomo. Lokho sekubangele ukuthi kusungulwe ikomiti ezazama ukukhumisana umlotha. Sikhulume lomnumzana Nkomo saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi kulamaxuku adonselana amandla kobulawayo.
Well, yes, kuliqiniso. Kulababili kwacelwa mina lo ambassador Mvundo ralo lo national chairman uMavaire ukuthi sikhangele njengoba ulawayo. Ya, lokho kuliqiniso.
Ukuliqiniso njalo na ukubana la thilina kudissolve i-committee yakobulawayo.
Angazi kumbe ulokhuza uMethuseli Moyo uspokesperson likhukela khuluma la yini. But okuliqiniso yikuthi sahlala nawo ama groups omabili sakhuluma nawo for 14 hours and kwavunyelwana ukuthi hayi akulungiswe abantu abangu 6 abazalungisa into yabo kulawayo baphume lamabizo abantu bonke kufanele kuphunywe labo. So lokho yikho esikukhangeleyo ukuthi kwenzakale ngayi action yona leyo nayo eyasayinwa ngabantu bonke ababekhona from both sides khomba ukuthi dissolve angikwazi thina silisebenzisa ngalelo bani but i-action ngesikhiwa speak louder than words.
Lingasitshela ukuthi kahle kahle okuhluphayo kuyini?
Well, Chris, abantu laba basitshela from both sides ukuhluphana kwabo. So ke sasesivumelana nabo ukuthi hayi singabantu banye asikhohlweni okubekuhlupha asiqaliseni kabutsha silungise into le yikho esakuvumelanayo. Kuyenzakala ukuthi abantu nxa bengabantu baxabane kumbe bengazwisisani ngento ethile kodwa ke umsebenzi wethu wayekuya ukuthi sibumbe senze abantu abe bengasebenzi ndawonye kuqala basebenze ndawonye.
Kuliqiniso ukuthi kulokubandlululana ngokuthi lo ngumshona lo ngumndebele.
Hayi lokho akusikho qiniso. Akusikho qiniso ngoba ungabuza umbuzo njalo kufanele ukuze le Harare ukuze le Manicaland kodwa ke akusikho qiniso lokho. Okuliqiniso ukuthi abanye bayazama ukusebenzisa lokho. Bathi thina njengabantu ngameli asifuni ukusebenzisa sikuvumeli futhi asisikuvumeli. Yikho sithe amagroup omabili kahlangane kubunjwe into eyabantu bonke abakhona. Kuyajengisela ukuthi hayi into enjalo vele ngeke sayi-approve.
Alo ngumnumzana Sam Siphepha Nkomo, umsekeli kamkhokheli webandla le-National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa lomnumzana Cuthbert Ncube owancintisa kukhetho lokudinga umsekeli webandla le-National People's Party kodwa wanqotshwa. Ubekhuluma sikhulume laye eseJohannesburg eSouth Africa.
Ukusami njengobana usazi ubana mina ngilapha eMzansi. Okwenzakala ngale, I wouldn't comment much. Ngoba esikhathini eziningi yizinto esizibonayo, esizibona kuma-internet and so forth. So nabomzwa ngethu. So I wouldn't actually dwell on that much.
Wena njengoba ungumunye owancintisayo ukubana ube ngumsekeli kamongameli kodwa ungaphumelelanga, ungathini kathesi nxa ukhangela okwenzakalayo ukusizwa ukubana kulokudonselana lalabo abasekela wena?
Look, ama-elections, they came and adlula, asila adlula ama-elections. Democratically, yonke into yahamba ngendlela eyahamba ngayo, of which I accepted ama-results aphumayo ngamseka ke umongameli ubaba ngale. Yes, we have rallied behind him and I'm still rallying behind him because the objective inhloso yokubona impumelelo ikakhulu phakathi kweqembu lethu.
Bakhona bathi kathi ungani ungaphumeli egcekeni uye khona ngale kobulawayo uyokhumisa abantu umlotha uthi wena sihambeni phambili.
Look, we have always sisebenza neqembu lapha engikhona and siyaxhumana nabantu ukuthi please makube nokuthula, makube nesizotho so that esikhathini esiningi we need unity in the organization so that at the end of the day i-objective inhloso yethu yikubana sikhulule isizwe sakithi. Singalahlekelwa injongo yethu. Let's look at the broader picture ukubana njengobana sesisondele kuma-elections next year. Siyazi ubana kuzokuba khona izigaba, kuzofika abantu, kuzovuka abantu abanembono ehlukileyo naleyo ebhekane neqembu yokubana next year ngomusa kaNkulunkulu we need to bring a change elizweni lakithi laseZimbabwe. We are so tired, we are fed up ngesimo esikhona. We need a change and that change must definitely come next year. So that's the objective esibhekane nayo, umbumbano abantu bakithi bebambane babe munye and rally behind our leadership, behind our president, behind the executive ekhethwe ngentando yabantu.
Alo ke ngumnumzana Cuthbert Ncube owancintisa kukhetho lokudinga umsekeli kamongameli webandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg eSouth Africa. Kulontombazana okhubazekileyo ohlala eGwanda othiwa nguSympathy Sibanda obethwele nzima ngokuhamba wasephathiswa ngamalunga ebandla le-MDCT bamthengela inqola yokuhambisa i-wheelchair. Sixoxe lesiphathamandla salelo bandla umnumzana Swithan Chirodza ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Into engayitho ukuthi baba yinto enhle ngoba kwazi kwaphekwa le mbuzi, kadla amasi, kadla le mpukho ephezulu, abantu bejabula ukuthi umntwana usencedisiwe, umntwana sethole usizo.
Ungasitshela ngamafitshane ngomntwana nalo owaphathiswayo ukuthi kwahamba njani, ngumntwana onjani, njalo kuyini okwenzakalayo?
USympathy banda zikazana eyazalwa mhlaka 13 zibandlela 2008 kodwa ngenxa yokuthi umama wakhe unokuthula Juma waphuza ukubeletha umntwana waba lesifo esifana esibabiza ijondisi wayelatshwa umntwana leyo jondisi kodwa kuphela ukwelatshwa umntwana waba le-brain damage ngayokuthi amathambo engqondo kasabambanaga ngendlela efanileyo lokho okwenza ukuthi umntwana ehlubeke ukuthi azincedise umntwana ayehluke ukukhula bathi abazali bekhangele babona after inyanga ezisithupha ukuthi umntwana kaqalisi ukwenza njengabanye abantwana umntwana kadlali njengabanye abantwana umntwana kayenzi njengabanye abantwana bayohlolisisa umntwana laba abayazi ukwelapha batholakala ukuthi umntwana kulaleyo na-brain damage naleyo emitho so ngikhuluma kanje isimpati ukuhamba kagwanisi ukuzenzela into eziningi izilulu yaphandle kagwanisi abantu babona umama unithi brown esedlula ngemota bambiza bathi mama njengoba wena uwumuntu omhlophe ulithiwa besela kumsela amamakhiwa ukuthi lo mntwana olodubo lapho umntwana ofuna usizo unithi brown yikho lapho abuya khona kobulawayo wabe esethenga ke yena leyo i-wheelchair mhlaka 25 ne-Africa Day
usizo lolu lalupha liphansi kwebandla na kumbe yisipho elasiyenza nje mahlayana
hayi lokhu kwenziwa ngaphansi kwebandla le-MDCT ngoba into ebesengikhohlwe ukuthi yitho yikuthi uthalimana eprovinsi ye-Matisouth kubandla le-MDCT ubaba uSolani Ngumoyo abambiza bedingi yemnyama kumbe ne-black dog nesilungu wayekhona nabanye labasebenzi bataba ku-MDCT babekhona kunikeza kwaba lokujabula okukhulu
alo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza isiphathamandla sebandla le-MDCT bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Yikudibana kuhlelo lwemaphandleni igama nguntungameli Nkomo Lamhlanje engisebhinga njalo ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukombwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Mukombwe.
Siyabonga Nkomo kunjani ngakuwe lapho?
Hayi siyaphila eMelika kunjani eBinga?
Ah eBinga kuyaqanda qanda kuyachisachisa kodwa hayi kanya kuyaphileka.
Hayi kuhle kunjalo Mukombwe emasimini lapha kumi njani?
Emasimini Nkomo kwimi manzonzo ngoba abantu asingeke sithi bavunile ngoba ngikhangela thina abantu bameja kuthiwa ngesintu sethu umuntu angavuna inqola zakhe ezinhlanu uyawuhlwa uphakathi ngaphakathi kodwa abantu umuntu uyavuna inqola zakhe ezingu-10 kodwa kulezi nsuku abantu badlalela phakathi ngaphakathi ikuthi emasimini akukuhle kangako ukuthi of course abantu bazaba lesikafu esifika bebhukubo-August after August ngibona kuyabe sekufuneka ukuthi uhulumende wezanu angenele nxa esakhona umbuya bengaseko asikwazi
kuyini elikutholileyo abathole okungani kuthe xaxa
angathi abantu abathole ngcono ngabantu abalimalethwa i-small grain inyawuthi hayi la bathole kahle abalima umumbu hayi ngabaphumanga kahle kangako but singathi njengokukhuluma kwami ukuthi ukufika ngo-August abantu bayabezamazama ukudla but njengoba siyakwazi ukuthi umthetho kahulumende abantu be-arex basazungazunga emaphandleni emasimini ukuthi bebona ukuthi abantu bavuna okungakanani but ngoba kathesi singathi ngoba ukuvuna lezifuyo phakathi ziyabe zikhona uyakwazi ukuthi eBinga kulezi nsuku inkomo ziyafa imvubu ziyafa inhlazi ziyafa so ukuthi abantu ngoba kudala kwakuthithi lingaswela emasimini likhangele izifuyo lingaswela izifuyo lingene phakathi kwamanzi ligole inhlazi manje kathesi two ways emanzini inhlazi sezifa kusekuthifa le mvubu phandle inkomo ziyafa lazo so impilo yabantu izaba nzima nkomo
zibulawa yini imvubu inhlazi okhuluma ngazo le nkomo
ukuthi kabakacaci kahle ukuthi abantu beveterinary labantu beministry of health the council the national parks the forest commission uthi baphume kahle kahle ukuthi umkhuhlane abangawuthi ngobulala imvubu lenhlanzi ngumkhuhlane bani ngothi kokhosi abanye bayabe khuluma ukuthi maybe anthrax kodwa kabakasiniki okuyikho kangako njenge council ukuthi hayi badala sina njenge ministry of health veterinary services national parks sibona ngathi umkhuhlane lo unje uvikelwe kangaka of course sekuzanywe ngendlela zonke ngoba bona kuke kwaba lama case 102 abantu abafile ngobo chief sabangathi ngenyanga esiphelileyo kodwa hayi kukhanya ngoba iministry yathi aba symptoms bakhuluma labantu la izakhamizi ukuthi hayi umuntu angava nje babekwazi ukuthi bagijima esibhedleleni kodwa hayi kukhanya kuyasetshenzeka sibili ukuthi abantu ndiyanolonga ku risk kade sikhangelele
babedlena abantu labo tibafa
babedla imvubu zankulu hathi ikakasi yemvubu zankulu zasifa emanzini so abantu babezidobhela emanzini bona besenza imirhwabha abanye besefeka emafrijini abanye besezayo bengakwazi ukuthi imvubu ziyakwazi ukulawa yikwini
sibuyele emasimini lapha wena njengomkomke kuyini okutholileyo uthole okunganani
ubuzo lo mkomo uzima ngesintu kodwa hayi ngathi hayi ngivunile mntakamhamba okunotshwane kakhulu ngoba indawo yami silima kakhulu inyawuthi hayi inyawuthi hayi kilayo sivile umumbu mbona umumbu wami ha uthi ngazuza amasaka kwana 20 ha kuyabe kunzima but inyawuthi ngathi ngivunile sivile okuzwayo
likhangelela ukuqeda nini ukuvuna ukuze zingene phela emahlangeni inkomo
ya bona njengokuhlala zayithi sikeza hlangana labasobhuku labo sasivumelana ukuthi mhla ka-1 kumele umuntu wonke seqedile ukuvuna inkomo zingene emahlangeni kodwa kukhanya bona abaqeda intambo osobhuku bakukona ama-villages abakhulu bakhona ngabangaqedi ukuvuna kwankona so usho ukuthi sesizahlala phansi kusasa sibonisane ukuthi maybe sinika elinye iviki wezothi onke umuntu akwanise ukuthutha izilimo zakhe emasimini
hhayi siyabonga mukombwe bekukuhle ukuxoxa lawe kuhlelo
hhayi lami
velilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukomke asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamile Nkomo
Siyabonga ntungamili kuhlelo lwethu lwamhlanje liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa losobhuku umnumzana Matthew Nketa owelowa Gweru Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
Yebo baba kanti ngiyabonga lapha ukhuluma lo sobhuku Nketa elowa Gweru phansi kukamlisa usikhombile ngaphansi kwendlini sogwayo
ye ungasitshela nje ngamafitshane sizwa kuthiwa kulomcimbi eliwukhangele ukuthi liwenze kunsukwane ezilandelayo
sifuna ukuthi kwenziwe uhlelo lukahulumende olwezamasiko uhulumende siwasibumbela iministri yezamasiko so iyaqalisile ukusebenza enyaka qalisa ukuwenza imbuthano yokuqala sizabe kule district arts and culture celebrations ezizakuba sensukamini chiefs hall insukamini chiefs hall yaba yi-chiefs hall ngendaba yezimvula ezingu-4 ezithi uchief sogwala uchief bunina mkoba uChief Gambiza loChief Chundura sesiyanxusa abantu balezo zigaba ukuthi babuye ensukamini mhlaka-16 June ngakungathintanga ngohlelo likahulumende lapho kuyabe kubuthene khona wonke umuntu oyisizalwanayo sakulezi izindawo engizizalileyo sizetshengisa amasiko ethu ngoba ilowa Gweru yi-migrant ilabantu abasuka endaweni ezithiyathiyeneyo so sizetshengisa amasiko ethu kodwa ikakhulu amasiko esintwini anjengawesindebeleni awesishoneni awesizwe sikamambo nazo zonke izizwe ezinele kulezo lamakhosi bese ngidlulela phambili ukuthi mina njalo futhi ngimele ilowa Gweru Heritage and Development Association sikhangelele ukwakha i-center yethu emvumileni business center so sidinga ukuncediswa
ekuncedisweni kwethu le indawo sikhangelele ukuthi izathuthukisa ilwagwele ngokanye kathesi sine-mining claim kodwa siswele imaterial yokumayina enjengama-generator ama-industrial amamilos lakho konke okuphathelane ne-mining. Umuntu ongafisa ukuthi abe yi-partner lathi kumbasilekuthenga lezo zinto thina sisebenza lezinduna okuyabe kutholakele kuzaletha ezinduneni ngabe yimali kubonakala ukuthi izancedisa ukuthuthukisa isigaba selwagwele akulamanzi amadamu agqibelekile afuna ukukhitshwa inhlabathi esigcwele ukuthi kugcine amanzi sanisa ukulima yiningi inhlelo esilazi sizaxoxa kodwa okwakhathesi sakhangelane laloni uhlelo lwensukamini ngoba sifuna ukuthi sivuselele futhi zonke izindawo ezingama-ruins eziselwagwele ezingasilethela i-tourism abantwana belwagwele bethola imisebenzi ngoba sibona lama-opportunities amahle kuphela sishoda ukuncediswa kuncediswa sizizalwane zelwagwele ofisa ukusincedisa angasipinta kuzona lezi namba esinazo ezithi 077-88-71-269 thina sisebenza silwagwele Heritage and Development Association sibambane namanye ama-associations kodwa kuyinto esithungamela kakhulu ngoba inhlelo zethu zikhangelele ukuthuthukisa uzulu wonke welwagwele.
Kuyaba kugidwa, kuyaba kuhlatshelwa, kuyaba kudliwa inyama, kuyaba kusenziwani?
Konke khonoko kubalulekile, kuyabe kusenzakala, kuyabe kugidwa, kudliwa inyama, kutshengiswa amasiko, isiko lesintu ukuthi kwakuthiwa intombi yesintwini ivunule yayivunula njani, ijaha lesintu nakuthiwa livunule lalivunula njani, isintu sesindebeleni nesintu sesishoneni babe bevunule ngokuthiyana lezo zigaba ngokuthiyana kwabo. Okunye okuzabe kusenzakala, abantu bazakuzwa imbali yezindawo ezinjengabo isukamini ruin ukuthi yayiqakatheke kangakanani isukamini ruin, ibutho lenkosi elaliseyisukamini laliqakatheke kangakanani esizweni sikamthwakazi. Abafisa ukwazi ngababuye bazizela, abanye iqiniso kabalazi, inkosi yebhewula abathi yanyamalala ngamanga, ngababuye mhlaloko bazozizweni kwenzakalani ngolebhewula, kwenzakalani ngomama, umambo wayephila njani lezizikazilinda.
Hayi, kuyezwakala isikhathi so singasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ya, ngiyavalelisa kambi, ngivalelisa ngenxusa uzulu wonke ikakhulu bona abantwana belwagwele abakhatshana abasemazweni, cela ukuthi basincedise ngoba sithuthukisa ikusasa yabo. Abafowabo abaseleyo labo bazabuya kasebebuyile bafikele endaweni ethuthukileyo, sabajoyinane nelwagwele Heritage Association ukuthi ithuthukise ingakibo yabo. Ngiyancisa zulu yelwagwele, zulu emnyama linabakabalandela, siyalicela lonke nabangena amachechi ifestival isiko buyani iyabe ikhona indawo yenu. Sinisa wonke umuntu bathi sizovusela isiko lethu, isizwe silahlekile esikhangelele ukuthi sizabuya ngokuvuselelwa kwesiko lesintu. Sonke isintu silesiko eliqakathekileyo. Siyancusa, siyancusa abantu belwagwele ngokwenu lokhu, ubambeni ngezandla zonke. Ngiyabonga yini okanketha khonapha ngisezisa lasemkhaya emsukamini.
Hayi, lathi sibongile. Alo ke bekungusobhuku uMatthew Nketa owelwagwele ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com la ku Facebook. Ongamanje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Zipho ngezipho Ndebele oyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ethi enkundleni Phadare. Siyakwamukela kuhlelo.
Othi hayi, ngiyabonga ukungena phakathi kohlelo lwenu namhlanje. inhlanganiso yakho enkundleni iyande ukuthi abesilisa labo bathi bahlukuluzwa ngabesifazana. Isinjani le imbiko sikhuluma lamhlanje? Ilokhu iqonga iyehla kumbe lokhu injalo?
I-statistics esikhona elizweni sitshengisa ukuthi amadoda ewahlukuluza kakhulu omama. Kodwa kulama-research akhona ayenziweyo and asihamba sixoxisana nabo baba nabanye ababuya bedinga ulokhu zenoncedo ayaziveza ukuthi bakhona ababa nabo abahlukuluzwayo endaweni eziningi ezishiyeneyo. Inkinga ngokuba kwazi sibili ukuthi obaba abahlukuluzwa baningi okunganani kunzima ngoba baba abaningi bayasaba lokukhuluma kumele kuyika emapholiseni kubukubuya bezoncediswa entweni njengecounselling bayasaba ukubuya bezoela endaweni ezinjengazona lezo. Kodwa bakhona abafana ababuyayo okutshengisa ukuthi bakhona baba abaningi okwenzakalayo kibo khona lokho kodwa kunzima ukuthi kuye kezovela ngenxa yendlela mhlawumbe amadoda akhangelwa ngayo kunxa mhlawumbe usutshawo ngesifazane ingani yindoda leyana engaqinanga. So kuyaze sisaba khona ukukhangelwa ngabantu kubi ngani ngasobantu nganawasomadodadoda sibili. So ukuhlukuluzwa iqiniso ukuthi wahlukuluzwa ngezindlela eziningi ezijiyeneyo hlanisa usutshayo ukuthethiswa lakho konke okuneyoutshiyeneyo.
Nxa bebuya obaba laba besitsho njalo liyabakholwa yini? Njalo zikhona yini impawu ezikhomba ukuthi langempela bahlukuluzwa?
Abanye bayabekutshengisa especially laba abetshayiwe bayabekutshengisa la manxeba abalawo labo mhlawumbe abathethiswayo onjakhonokhana abanye bayabenazo ama-messages abhaliweyo kuwhatsapp ukuthi indoda mhlawumbe ithethiswa itshelwa izinto ezinzima. So bufakazi sibili hhayi bona bukhona amadoda namaningi abuya ezovela sibithi hhayi mina ngingahlukuluzwa ngale ndlela langaleyo ndlela bufakazi bukhona. Sekusiba lalaba abalutshwana mhlawumbe sabe sebona ukuthi mhlawumbe sedonselwa mhlawumbe ecourt sebuya sezozama layo kungani efuna layo kungani layo yahlukuluzwa. Bakhona laba abanjalo kwesinye isikhathi sananzeleleka ofcourse abantu abanjalo ukuthi hhayi lo uzama ukucatsha kuphela kodwa yena nguye ohlukuluzayo otherwise lokho zeninkosikazi wakhe. Wena lowo muntu onjalo uyancediswa ukuthi angahlukuluzi inkosikazi wakhe aboniswe ukuthi lokho akwenzayo kubi. Kodwa bakhona sibili ababuyayo kube sobala ngoba labanxeba uyabe nawo kwesinye isikhathi nezinkulumo ulabe nabanye abantu futhi kwesinye isikhathi abafakaza ukuthi into enjalo iyenzakala.
Lilazo inhlelo eziqondane lokuthi lixoxisane labesifazana kumbe lixwayise imuli kumbe linalikhuluma labo baba kuphela?
Thina inhlanganiso yethu kakhulu 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 ijonge obaba. Kwesinye isikhathi kuhlelo lonalolo olufana nayo kube nesikhathi sokuthi ikhulumisana labo mama eceleni bodwa labo baba eceleni bodwa behlanganiswe kukhulumisana labo bendawonye. Njalo siyasebenza nezinye inhlanganiso ezabomama asikho ukuthi sizimele nje sodwa laphansi sincedisane labo ngoba injongo yethu injongo efana nayo izikhathi eziningi yokuthi siqede ubudlwangudlwangu phakathi kwesigaba kube nokuthula ezimulini izimuli zibe izimuli ezihlala zithokoza ezizathuthukisa ndalo elokhu zena isigaba seZimbabwe. So kwesinye isikhathi siyasebenzelana njalo ne-Ministry of Gender Women Affairs, Gender and Community Development ekhangele kakhulu ihlanganisa labo mama. So sesithuba lasesihlanganisa khona abomama labo baba basisikhathi abafana lamankazana kungabi lo muntu ophilayo esesaba kumbe ohlala osolindele sesibhedlela songasakhulunyiswa nakuhle esigabeni. So ngezinye indlela omama siyasebenza nabo kwesinye isikhathi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lomnumzana Zipho ngeZipho Ndebele, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ePhadare enkundleni, obesichasisela ngembono yabesilisa kwabesifazana nokunye okuchiyeneyo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Singakehlukani wathi ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lamhlanje. Ukudonselana amandla kubandla le-National People's Party likhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo kuchiya leli bandla lixega. lamhla kuhlelo liphuma le ndaba sixoxe ngomkhosi wokubukisa izamasiko ozenzelwa eLower Gweru ngevikezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lodlwe namhlanje. Igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.